kupinda kwavaita tirikuona kuti vamunangagwa vanotaura zvese zvinoda kunzi zvitaurwe. Kuchema kwaitwa opposition kwese, donzo dzaitaurwa neopposition kuti dai tadai taitaita kuti hurumende yedu ite diki, mari idzosero kuvanhu. Taitaita kuti kufamba kwavanoita kudimbuke, mabasa zvidai zvidai. Vari kuzvitaura asi hatisati taona kuitwa kwazvo.
Rino gore ratapinda iri ndiro gore resarudzo. Imimi sebato rinopikisawo mave papi mukugadzirira kupinda musarudzo idzi?
Chondomacho mari kuuya tiratidzewo dumbiro rezvatichakarira kuitawo kana tichinge tahwinawo, rinonzi manifesto. Then nekutangawo kuti tiite kampeni yedu tichifamba maprovinces nekuita iyaya vanoti candidate selection, tichiona kuti vada kuita maMP, vada kuita macancellors ndevapi.
Kune mibatanidzwa iri kudedzerwa dedzerwa yatiri kuona mapato anopikisa achibatana batana vachiti ngatishandei pamwe chete. Imi muri kuonawo muchipinda here mumibatanidzwa iyi?
Mumibatanidzwa iyi Progressive Democrats of Zimbabwe itorimo, imemba yekodi zvekuti kubvira muna August kusvika November ino ndinda ndiri chairperson wekodi. Zvimwe zvezvinhu zvandanga ndichifambira pandanga ndiri temu yangu yekodi chairperson kuti vemdc alliance vauye tibatane nekodi, vekwamaimujuruwo vauye tibatane pamwe chete.
Mikana yekuzvishambadzawo sebato rinopikisa mumaredhiyo, mumaterevhizheni, mumanewspaper muZimbabwe mese iri kuwanikwa zvakaenderana here?
Mikana iyi yekuti vanhu vange vari panhepfenyuro mumanewspaper, mumaredhiyo nematv haisati yavhurika kune opposition yese muZimbabwe zvichiri zvezanupf chete.
Zvii zvamuri kuita sebato rinopikisa zvichaita kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzive dzakachena, dzine runyararo, dzisina mhirizhonga?
Chatiri kukarira ndechekuti dai maelections aitwa pasina kukakavadzana, pasina vanhu vanorohwa kana kupodwa, zvaverengwa zvakanaka pasina zvekubiridzira, zvinoenderana nebumbiro remutemo wenyika yedu iyi inonzi constitution.